Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 1, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vanopfurwa vakafa mumigwagwa yeHarare apo vanga vachiratidzira. Zimbabwe Electoral Commission inoti ZANU-PF yakunda musarudzo dzeNational Assembly. European Union inoti kunyangwe hazvo sarudzo dzaive murunyararo, pane zvakawanda zvakavhiringidza sarudzo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa aridzira vanopikisa pfuti, vanhu vaviri ndokupfurwa vachibva vafa. Izvi zvaitika panguva iyo vechidiki veMDC Alliance vanga vachiratidzira vachiti Zimbabwe Electoral Commission iri kushanda neZANU-PF mukumbunyikidza chokwadi chezviri kubuda musarudzo. Mapurisa azobatsirwa nemauto kurwisa vanhu vanga vachiratidzira. Pfuti dzaswera dzichiridzwa muHarare, varatidziri vachiita wakiti negonzo mumigwagwa yemuHarare. Mamwe mashoko atiri kutambira anoti vanhu vaurayiwa mumhirizhonga iyi vava vana, kunyange hazvo tisina kukwanisa kunzwa kumapurisa. Mutori wedu wenhau ari muHarare, Thomas Chiripasi, anoti panyaya iyi.
Zviuru nezviuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvapinda mudhorobha mangwanani, mazvatanga kuratidzira zvichiti sarudzo dzemusi wemivhuro hadzina kubatwa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Varatidziri ava vatema-tema motokari dzeZANU-PF nematombo, pamwe nekutema mahwindo epamuzinda weZANU-PF pamwe neZEC.
Nyaya tikuchema nayo mukuru wangu, handitika. Pakuchekutanga handitika. Mavotes edu handitika. Kuverengwa kwawo ari kuverengwa 7, atanga verengwa 7, takati makaverengwa na 10 kuroko manheru, azverengwa na 3 kuseni handitika. Ari kuverenga wacho, ari kuverenga achidedera handitika, achiita maerrors pakuverenga kwacho. Mavotes ekuchiredza anotanga kuverengwa sei emaharare patidzasa ekumbarasa emaharare vari patidzasa averengwa why
population ekuchiredza is 24,000 but mama votes ari kunzi 35,000. Vanhu vacho ari kubva kupi?
Mavarenga dzimberi
ende haukamuri mama elections ekuchiredza aritanga kusvika epambara asati asvika epadizeta asati asvika asati anonzo munanga agwarukunda
kusvika sei nekuchiredza hanzi niko Harare asati asvika imo muri muHarare sei
elections nga mukoma wangu nyaya iripo ndeyekuti MDC ina ma V11 forms handini ina ma numbers awo avakasainirana pana agent wegavega MDC weZANU vanazvo ma number saka tirikuwotodza kuti vaite zvinhu zviri transparent chiko.
Pasina chinguva mapurisa anga akapakatira zvombo abva atanga kuridza pfuti panze pemahofisi eZANU-PF.
And is actually aiming
to dunk it up. This is what behind the car, let's go. The shooter behind the car.
Panga pachiridzwa pfuti pamahofisi eZANU-PF, vamwe varatidziri vaenda kwanga kuchiverengerwa mavhoti asi vazodzingwa nemapurisa avakandira hutsi hunokachidza pamwe nekuvaridzira pfuti mudenga. Varatidziri ava vabva vapararira nedhorobha rose vachiimba vachiti tinoda chamisa.
Yes.
hatina kwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa amai cheri ticharamba kutinzwe divi ravo panyaya iyi.
And he's actually aiming.
Dude, don't get up. Let's go behind the car. Let's go.
Chikopokopo chemasoja chazenge chave kutenderero nepamusoro pevanhu vanga vachiratidzira uye masoja anonzi anga ave kurovawo vanhu kune mimwe migwagwa iri pakati pedhorobha. Varatidziri ava vanoti havasi kuzofa vakadzokera kudzimba dzavo. Kudzamara zvavanoti ndizvo zvechokwadi zvakabuda musarudzo zvaziviswa kwete zviri kuziviswa nezek pataenda pamhepo. Masoja pamwe nemapurisa anga akapakatira zvombo anga achimhanyisa vanga vachiratidzira ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tiri kunzwawo kuti vatsigiri veMDC Alliance vaungana mugweru vaine chinangwa chekuratidzira. Taurai shava zvinhu zvakamira sei mugweru?
Mugweru vanhu ba maswera makani mune runyararo asi nguva dzekumanheru ano sixi dzichangochaya vanhu vangozoerekana vakuona vechidiki vanogona kupfuura makumi mana vachiimba vachitenderera mugwagwa mukuru uri pakati pedhorobha Robert Mugabe. Vanga vachinyanya kuimba vachitenderera pane chimwe chivakwa chinozivikanwa zvichinzi Bobby Clock inove chiri pakati pedhorobha panosangana Robert Mugabe na Main Street. Izvo zvapa zvatyisa vanhu vakawanda kunyanya vanotengesa mumigwagwa zvekuti vazenge vaakuita barara mhanya vachirongedza zvinhu zvavo vakutiza vakuenda kumudzimba.
Tingati here kuratidzira kwavanga vachironga uku kwabudirira sekutaurwa kwazviri kuitwa?
Ndinoona sekuti kwabudirira nekuti vaonekwa zveshuwa nevanhu vakawanda vabva ku kumahombekombe kwedhorobha vakambokwidza vakananga kunonzi kunew government complex kunove kune mahofisi ezek provincial election command center yezek. Tanzwa kuti vanga vachironga kunoratidzira vari ipapo asi havana kuzosvika vanga vachingonyanya kutenderera vari pakati pedhorobha.
Ko mapurisa emugweru apindirawo here mune zvanga zvichiitika izvi?
Kusvika pataenda pamhepo pari zvino tatisati taona mapurisa achipindira. Chatachingoona ndechekuti vanhu vakawanda vanga vakutiza mudhorobha vachitya kuti pangangoda kuzviitika mhirizhonga.
Tatenda Taurai Shava waita basa. Uyu nditaurai shava anga achitaura ari mugweru. Masangano ari kuongorora sarudzo munyika ari kupa pfungwa dzakasiyana siyana pamafambiro akaita sarudzo dzakaitwa nemusi wemuvhuro. Masangano akaita seEuropean Union uye mamwe ari kuAmerica akaita seNational Democratic Institute neInternational Republican Institute anoti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka kunyange hazvo munyika maive nerunyararo. EU inoti sarudzo idzi dzange dzakasangana nezvimhinga mupinyi zvakawanda kusanganisira kugunun'una nemabatirwo esarudzo neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kutora divi kwenhepfenyuro dzehurumende, kutyichidzirwa kwevanhu uye kunonoka kubuda kwezvakabuda musarudzo. Masangano AIRI neNDI anoti kunyange vanhu vaitsvaga rutsigiro murunyararo kune nyaya dzekuchichidzirwa kwevanhu, kushandiswa kwechikwafu nezvirimwa, kutenga mavhoti nezvimwe, asi veSADC veCOMESA neAfrican Union vanoti sarudzo dzakafamba zvakanaka kunyange paine zvimwe zvichemo. Muzinda weAmerica muZimbabwe wati vakuru vemapato ose vanofanira kukurudzira vatsigiri vavo kuti vasaite mhirizhonga. Vatiwo mauto anofanira kusashandisa chisimba chakanyanyisa mukudzivirira vanhu kuratidzira. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi, avo vati hapana mutsauko wakakura pane zviri kutaurwa nevanoongorora sarudzo.
Mukanatsoongorora zvabudiswa neEU neSADC nene EU neSADC kana kuti nyaya dzimwe taurwa dzatsoropodzwa neEU European Union dzabudavo muzvabudiswa neSADC vabudisa nyaya dzinosanganisira kuti zvekufambiswa kwemashoko zvezc nevanotora nhau vachishanda nebasi rehurumende hazvina kufambiswa zvakanaka vabudisawo zvimwe zvine chekuita nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission inenge isina kunatsofambisa zvimwe zvinhu zvakanaka saka mukazvitarisa munogona kungova kuti nyaya zhinji dzabuda uko dzabudavo uko asi veEU neSADC muchaona kuti havana kuda kuzoshandisa yandingati language yakafanana neyashandiswa neveNDI kana ndingada kutoropodza vanga vachiita sekuti vari diplomatic asi mukatarira gwaro ravo muchaona kuti vari kubudisawo kuti pane zvimwe zvizhinji zvanga zvinaira zvakanaka sezvangoitwawo neveEU vataura veEU kuti pane zvimwewo zvinoyemurika zvakaitika asi pane zvizhinji zvinokanganisa mukanatsotarira zvabudiswa neSADC EU muchaona kuti nyaya dzimwe dzinokanganisa dzabuda kwese
tichitarisa kuti sarudzo idza dzakatarisirwa nevakawanda zvikuru varida kutanga mabhizimisi munyika kuti kana dzaitwa vanokwanisa kushanda nehurumende inenge yasarudzwa munoona zvichiitika here izvi nemamiriro akaita zvinhu
pava nedambudziko vazuru zvekutoti zvetingataura zvemaripoti eEU wao neSADC nei tinga kuti zvadirwa mvura zvavanga vachiti zvakanaka zvadirwa mvura nezvazoitika muguta reHarare mukatarira muchaona kuti mauto azopinda mutaundi kutaura kundizvindadzingirirwa kubva mutaundi masoja atoti vanhu budai mutaundi saka izvozvi hazvisati zvamboitika muzimbabwe zvaitika izvi takatarisana nesarudzo saka handizivivo kuti zvichaita chii nepacho panga pachiyemurika kunze apa zvinenge zvafambiswa zvakanaka pachinzi mune runyararo kana mara izvozvi mauto aakusunda vanhu kubva mutaundi kuvadzingirira hamuchina runyararo
Apo zviri kubuda musarudzo dzeparamende zviri kuratidza kuti bato reZANU-PF ndiro rakunda musarudzo idzi nekuwana zvigaro zana nemakumi mana nezvishanu zvezvigaro mazana maviri negumi zvedare. Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo, Justice Priscilla Chigumba, vati vave kutarisira kuziva zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika mangwana. Regai tinzwe kuna Godwin, mutori wedu wenhau ari kuHarare. Godwin, kuverengwa kwesarudzo kwave papi?
Ndingati kwasara maconstituency maviri chete National Assembly saka Justice Chikumba vanga vachiti vatowana zvakabuda kubva musarudzo dzemba presidential kubva kumatunhu ese enyika asi vati havagoni kunge vachizivisa izvi vasati vagara pasi nemachief election agent evakwikwidzi vese kuti vange vachiita verification yemaresults saka vanga vachiti vasheedza ivo machief election agent aya ese kumuzinda wavo kuti vachizotanga kunge vachitarisa zvakabva kusarudzo vachitarisa mafomu aya anonzi maV11 panonyorwa mafinal result saka vanga vachiti vanotarisira kuti maybe kuda mangwana masikati asi vanga vachiti havakwanisi kunge vachibuda maresults iwavo kana pasina kutenderana nevanhu vakakwikwidza musarudzo.
Aha. Iko kukunda kwezanu PF semataurirwo azviri kuitwa kunorevei?
Vakawanda vatiri kutaura navo vanenge vasiri kufara nekukunda kwezanupf nekuti vanoona sokuti kuti varambe vachisangana nematambudziko avari kusangana navo pari zvino uye neavaisangana navo panguva yeutongo hwavamugabe saka ndingati zvichitenda kukunda kwakaita zanu mudunhu rino reHarare vanhu vakawanda vanga vachiona sokuti ndo zvichange buda kwese kumatunhu ese emunyika asi pavazotanga kuona maresults anobva kunzvimbo dzakaita sana macentral vana machis nekumwe zvabva zvavaudza moyo ndofunga ndo zvakonzera kuti vanhu vange vachipinda mumugwagwa vachiratidza gunun'una vachiona sokuti sarudzo idzi dzakabirwa.
Pane here zvimwe zvingataridze sekuti kutaurwa kwezvichabuda pasarudzo yemutungamiri wenyika kunganonoke kubuda kupfuura panguva yazviri kutarisirwa?
O hongu tinoona bato re MDC Alliance kutanga nezuro manerusha iwo rakatonyorera kuzekri chigununa nekusafamiswa kukaitwa zvimwe iwo mapepa andanchitaura aya anonzi mav11 anotaura kuti vane chimwe chikanari chavakabata kunana mudzi north kunana murehwa vakatonyora tsamba vachigununa asi kusvika nanhasi chichemo chavo chachisati chatariswa uyewo tambotaura nemukuru wezeke Justice Chigumba vachiti kana vanenge vane zvichemo vanofanira kunomhanyara kumapurisa kana kuenda kumataredzi anoona nezvesarudzo inonzi electoral court because vanga vachiti kuuya kuzeki kana kuratidzira kuzeki hakuna zvakunobatsira nokuti havanongotarisawo asi hapana rubatsiro rwavanokwanisa kunge vachipa.
Tinotenda Godwin. Uyo ndi Godwin Mangunja, mutori wedu wenhau ari kuHarare.
Yechino ichiziviso chakakosha pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock. Tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock. Kubva musi wa 30 Chikunguru kusvika musi wa 7 Nyamavhuvhu tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. Teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vana vanonzi vabatwa nechirwere cheEbola mudunhu rekumaodzanyemba muDemocratic Republic of Congo. Gavhuna weNorth Kivu vazivisa nezvechirwere ichinhasi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaudza muchuchisi wenyika vaJeff Sessions kuti vamise urongwa huri kuitwa navaRobert Mueller wekuferefeta kupindira kweRussia musarudzo dzemuAmerica muna 2016. ZANU PF inoti icharamba ichitonga dunhu remasvingo zvichitevera kukunda kwarakaita musarudzo. Asi mapato anopikisa anoti ZANU PF yakashandisa chikafu sechombo munguva yesarudzo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Sachigaro weZANU PF vaEzra Ruvaichadzamira vati vari kufara zvikuru nekukunda zvine mutsindo kwavakaita uye dunhu remasvingo richagara riri ravo kusvika madhongi amera nyanga.
Bemberero dziri kuuya dzakakura zvikuru. Masvingo yagara iteritori yeZANU PF inogoera any opposition party. Saka tinoda kutenda mhuri yemasvingo nekuramba vakamira panzvimbo pavo nekuvhotera musangano wavo weZANU PF.
Vachadzamira vati ZANU PF ine rutsigiro rukuru mumasvingo sezvakabuda musarudzo apo yakatora zvigaro 25. MDC Alliance ikahwina chimwe chete pazvigaro 26 zviri mudunhu. Asi vemasangano anopikisa vanoti kunyange hazvo sarudzo dzakange dzine runyararo, ZANU PF yakakunda kumaruwa nekuti yashandisa mbeu fertilizer pamwe nechikafu kuti iwane rutsigiro. VaDerek Charamba vari mukomiti inotungamira MDC team masvingo vanoti vanhu kumaro vakatyidzirwa uye vakatengewa nemari.
Ashpa kumaruzevha inyaya yekuti bato reZANU PF rakashandisa chikafu mafertilizer kutenga vanhu izvakaita kuti vanhu vedu vazhinji vahle. Kubva zvonyaya yekuzodzikwanzi kana mukavhuta zvakanaka mukadzokera ku 2008 year runoff year vanhu vakawanda vakavhundikana shoko iro ende rakaitwa pakupedzisira kuti hatina kuvhura mukana wekundoti inhema.
Mutauriri weNational People's Party vaJefferson Chitando vanoti mapato anopikisa akashandisirwa mari uye chikafu nembeu kune vanhu vekumaruwa vane nzara nekudaro vakazovhotera chero pavaisada.
Kumasvingo takatanga kuona nyaya yekuisa chibage chekuisa mbeu chekuisa fertilizer nguva chatarisana naelection zvakaita kuti vanhu vazhinji vaone kuti hapana chokuita nokuti nzara yakaguma kumasvingo vanhu vakafunga kuti kuti zvingavana nekuti zvadzidza pazvarupiro saka vote buying ndiye akanyanyisa zvikuru kuti zve chimwe chechipindi chekuti vanhu havana kuzwisisa nyaya yekuti paiira run off inobva kuitika tetereza wakugara ratosetwa vakatofunga kuti tazogadzirirwa kutoti kana tikakutesa kuvhota zvakanaka toitwa zviya zviya masvingo munozikanwa kuti makaurawa vanhu vakawanda masvingo sendara makafyowa nana zvidzai mapurisa kuna nemapuranga kugwenezi saka nzvimbo dzose dzakavhiwa idzodzo saka vanhu vanoziva kuti kana vachaedza runoff kunouya masocha
asi vachadzamira varamba mashoko ekuti bato ravo raityidzira vagari uye raishandisa mbeu nechikafu pamwe nemari yehurumende kukwezva rutsigiro vachiti mapato akakundwa ari kutsvaga uroyi pafiiwa vanoona nezvekufambisa kwemabasa mucommunity tolerance and reconciliation development kana kuti cotrad vazivanai muzorodzi vati runyararo rwaiveko asi pane zvinji zvaiitika zvakakanganisa mapato anopikisa
sarudzo dzanga dzine runyararo chose asi hazvireve kuti panga pasina zvanga zviitika panga pane kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu tichipinda musarudzo pane mukomana unonzi Abel Mauchi wekwaGutu uyo wakarohwa nekutyidzirwa kwavanhu kwemavota slips vachitonzi toda kuona serial number kupiwa kwavanhu chikafu mureserva chakafanana nerice chakafanana nefertilizer zvakafanana nekupiwa kwavari kuita futi mbeu munguva yechando isiri yokurima izvi zvinoita kuti mavhotsi arerekere kudivi rezanupf asi pambeu apa tinenge tichiona futi kuti mbeu iyi imari yevanhu vanobhadhara tax iri dambudziko rinowanikwa zvakare munana mwenezi munana chiredzi umo mabuda zviuru nezviuru zvemavhotsi ezanupf umo manga muchipiwa vanhu chikafu nezvinhu zvakasiyana-siyana
asi mukuru wemabasa kuzimbabwe electoral commission mumasvingo vazexpodurai vati sarudzo dzakaitwa murunyararo uye vaikwikwidze vose vaine mikana yakaenzana ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Kandri Maramba.
Mutori wedu wenhau Jonga Kandemiri ari muguta reHarare umo mataziviswa kuti maswera muine mhiri Jonga. Zvinhu zvakamira sei muHarare nai Jonga?
Ivanze ndikati pari zvino muHarare mumigwagwa hamusina vanhu. Mapurisa nemauto varimo vari kutoburitsa vanhu ndatenderera kumanheru kuno kusvika kuma 5 to 7 dzeZimbabwe time ndichida kuona kuti zvinhu zvakamira sei. Vari kutodzinga vanhu mapurisa nemauto ndazopfuura nepamugwagwa unonzi Kwame Nkrumah uri pakona pakwane Kwame Nkrumah naJulius Nyerere pane chivakwa chimwe chinotengesa chikafu ipapo mafafitera epo apwanywa kuchitiwo pamuzinda weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa muna Nelson Mandela imomo pakamira mota dzemauto nedzemapurisa yatingati macanon guns emauto nedzemapurisa dzinodira mvura dziya idzi.
Tingati iko zvino mave kufambika here muguta?
Hamusi kutofambika nokuti vari kufamba kusanganisirawo nenguva yandatenderera mapurisa nemauto vari kubva vatongokudzingai kuti budai budai havasi kuda vanhu mukati meguta.
Ko vatori venhau vari kubatwawo sei nemapurisa nemauto?
Masikati pamboita mhirizhonga ndopandaona mutoro wenhau mumwe apwanyirwa kamera yake kana mushina wake wanga achishandisa kusanganisirawo nesu taatichingotiza unguva yadirwa hutunhu kachidza tiri muhicc isisi taatiri mukati mefenzi mumwe chete kudivi ranga rine mapurisa vachikandira vari kunze tiegasi tese tangokachidzwa nehuti ihwohwo tikazokwanisa kungobudawo pavhura mapurisa paavhurirwa gedhi kuti vange vachibuda vachienda kunze kuvanhu ikoko ndokukwanisa kutiza kwatazoitwa kuti tikwanise kubuda muhicc asi vakawanda vanga vangoramba vakavharirwa imomo zvisina basa kuti uri mutori wenhau here kana kuti hausi mutori wenhau.
Pane vambosungwawo here kana vakuvara mumhirizhonga yanga ichiitika yesei?
Vatori venhau hapana ndati ndanzwa kuti pane asungwa here kana kukuvara asi vanhuwo zvavo ndaona motokari yemauto yanga ichitenderera yanga iine vanhu vanga vakasungwa vanga vari mumotokari imomo neimwewo motokari yemapurisa yandazoona yanga iine vanhu mukati zvakare.
Aiwa, tinotenda Jonga. Uyo ndiye Jonga Kandemiri mutori wedu wenhau anga achitaura ari parunhare ari kuHarare. Kune nzvimbo dziri kuratidza kuti kwakavhota vanhu vakawanda kupfuura vakanyoresa, uye mumwe muri kuratidza kuti vanhu vakanyoresa kuvhota kunzvimbo dzakasiyana-siyana, zvingangoreva kuti vaigona kuvhota kanopfuura kamwe chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni kuti tinzwe maonero avo.
Sokuziva kwenyu isiwo seZimbabwe Election Support Network tisu vakavo kutanga kutaura kuti ongororo yanga yakamirawo sei nezuro patakasangana zvakare nepress tichivapa umboo kuti zvatanga taona zvanga zvakamira sei. Takatarisa maripoti ese abuda nhasi uno, ndingati nini, takatarisa mukati mawo ese ari kutaridza zvakanaka zvakaitwa neZimbabwe, zvakanaka zvakaitwa neZeke, achizotarisawo zvakare zvisina kunaka zvakaitwa nenyika yeZimbabwe negavhumendi yeZimbabwe maererano nemaelections iwawo, uyezve zvisinawo kunaka zvavakaongorora kuti zvakanga zvaitwa neZeke, zvavanofungidzira kuti zvaifanira kunge zvakabuda nedzimwe nzira. Tikuona kuti maripoti acho ese ane madindimbira maviri iwawo, ari kutanga achitaridza kuti zvipiko zvakanaka zvakaitwa. Tikatarisa vari kutaurirawo nyaya yevota straw, kuti vota straw yedu inenge yatisiyanei nevota straw ya2013 inenge yatinakei kupfuura ipapo.
Tiri kunzwawo vamwe vari kutaura taura vachiti mune dzimwe nzvimbo manga muchionekwa muine mavhoti akawanda kudarika evanhu vakanyoresa. Mati mambosanganawo nezvimwe zvimiro zvakadai here mamuri kutenderera muchiona zvazviri kuitawo?
Isu tichiri kutarisa maripoti edu ari kubva kumaobserva dzedu akasiyana-siyana, tichionawo kuti mune nzvimbo idzo dzodzo dziri kuratidza kuti dzakavhotwa nevanhu vanowanda wakawanda, maobserva edu vanga vari pagraund vanotiwo kudii nazvo. Takatarisa mastatistics maregistered voters peconstituency uyezve neavo vakazovhota.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi zvakare. Vanhu vanopfurwa vakafa mumigwagwa yemuHarare apo vanga vachiratidzira. Zimbabwe Electoral Commission inoti ZANU-PF yakunda musarudzo dzeNational Assembly. European Union inoti kunyangwe hazvo sarudzo dzaive murunyararo, pane zvakawanda zvakavhiringidza sarudzo idzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani na6 AM, apo tinokuudzai zvinenge zvichibuda munyaya dzesarudzo. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina ntungamiri Nkomo achikupai chirongwa cheIsiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhlaka 1 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sina zasingena esifadeni lapha ngoba sifuni siyakade siya kuzeki ngoba amavoti ayenzwa kiwona siwazisisi kade sose siye zeki kade sekhuluma ukuthi tajamuka enough is enough asafuni kunalo sesikhathele ngaye.
Amapholisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu eHarare namuhla ngesikhathi abasekeli bomanyano we-MDC Alliance betshengisela besola impumela yokhetho ekhomba ukubana kunqobe iZANU-PF. Kwabulawayo lakho kuke kwaba lokuxokozela abe-MDC Alliance besithi kabayamukeli impumela yokhetho. Kodwa ezansi yamaNdebeleni bekuthole abantu bedanile ngokunqoba kweZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa la masotsha adubule abulala abantu abathathu esigodlweni iHarare namhlanje ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano we-MDC Alliance besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Kodwa abe-MDC Alliance vathi kabakwamukeli lokhu. Bakhonona njalo ngokuphuza kweZimbabwe Electoral Commission ukwethula impumela yokhetho lukamongameli. Kubika uGibson Bebe.
Bakhala njalo ngokuthi impumela ephunyiswe ngabezekhi eyamakhansili lamalunga edale lephalamende asebenqobile ayiqondanga ngoba kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF liqilile. Izekhi iqalise ukwethula impumela yokhetho lwamakhansili lolwamalunga edale lephalamende izolo, njalo ibandla leZANU-PF likhokhela endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emaphandleni. Abasekeli be-MDC Alliance baye e-command center ukubala khona amavoti lapho abavalelwe amasango ngamapholisa alindele indawo. Baqalisa ukuhlabela bezithi izekhi kayethule ngokuphangisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Kube nokuxokozela edolobheni ngemva kokuba abatshengiseli laba begcine sebelodlame bacitsha impahla emkambo owe-Copacabana badabula imfanekiso yokhankasela ukuba ngumongameli uMnumzane Emmerson Mnangagwa nokubasa umlilo wesitaladeni esiqonda emahhofisini awezekhi okuyikho okugcine kuletha amapholisa emgaqweni bezolamula. Ifulamtshina yebutho igcine isingenela ekucitsheni lokhu sokulokuxotshanisana labasekeli be-MDC Alliance lamapholisa. Omunye obakade betshengisela ukuthi ukhetho lucilibezelwe njalo uzimisele ukulwela ivoti yakhe.
Thina sasingena esifadeni lapha ngoba sisafuni siyakade siya kuzeki ngoba amavoti ayenzwa kiwona siwazwisisi kathesi sose siye zeki kathesi sekhuluma ukuthi tajamuka enough is enough asafuni kunalo sesikhathele ngaye.
Imizamo yokuthi sizwe imibono yamapholisa ngalesi sikhathi yehlule ngemva kokuba obona ngezokhetho emapholiseni uSenior Assistant Erasmus Makosa eJele Studio 7 ukuthi usabambekile emsebenzini. Lobona ngesigaba seHarare emapholiseni uInspector Paul Nyathi yena uphinde wathi uphakathi komhlangano. Ingcwethi ecubulwe ngezombusazo uMnumzana Richard Mahomva uthi uhulumende kadingisise okuyikho okufukela ababantu ukuthi baqale udlakela ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngokuthula.
Isesakalo leso sithe kwenzakala eHarare sikhomba ukuthi sokufuze kudingisiswe kuxwayisiswe njalo ukuthi ngubani ongemva kwale insindaba phendule bendaba ngoba konke lokho kade kusenzakala bekulokuthula elizweni kuyazwisiseka ukuthi kungaba lengxaki kodwa ukuvuka kwengxaki akutsho ukuthi abantu kufuze belwe yikho-ke sokuqakathekile kathesi yikuthi sithole ukuthi izigelamkhuba lezi ezenze lokhu bezifuqwa yikuyini yikho sokuqakathekile ukuthi uhulumende ukuthi yenze ukuthi kuqhubeke kulokuthula kufuze eqale adinge ukuthi iziqoqodo lezi ezenze lokhu ngobani.
Iningi elikhulume ne-Studio 7 liveze ukukhathazeka ngalesi sehlakalo sodlame esenziwe ngabakade betshengisela ezitaladeni lisitsho ukuthi bekufanele bengaqali udlame kodwa batshengisele kuzeki ngokuthula.
Hayi, thina lokho sokwenziwa libandla le-MDC hayi asikuthakazeleli sibili, lathi besidanile sisizwa impumela yokhetho ephume namhlanje kodwa hayi ukuthi sihambe siyeqasa ukutshayana labantu sisilwa into embi kakhulu mbonani yasibelisa muva njengelizwe. So sikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa umnumzana nesochamisa ikwanisa ukuphuma nje egcekeni ekwanisa ukutshela nje abasekeli bakhe ukuthi hayi abatshanela lolu udlakela sebelwenza edolobheni.
Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule ngoba bebesithi besemhlanganweni ukuthi abancinisa bezimele kukhetho labo balile ukukhuluma ngalesi sehlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
UGibson Bebe-ke ubekhuluma lapho amapholisa engakakhulumi phezu kodlakela lolu kodwa asekufakazile amapholisa ukubana kufe abantu abathathu njalo athi asacwayisisa lolu daba. Amapholisa athi njalo adinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezimbili, umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Motshidziba phezu kodlakela lwanamuhla. Khuluma lentatheli zindaba eHarare kuhola elisanda kwedlula, isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthe ababili laba kumele bayezinikela kugatsha lwamapholisa olwe-CID. UCharamba uphinde waxwayisa njalo uZulu weZimbabwe ukuthi engaze aphatheka kudlakela.
We are keen to interview Mr. Tendai Biti and Happy Motshidziba of the MDC Alliance. We are inviting them to come to CID Law and Order in Harare. They are invited so that they can assist police with investigations. We are urging members of the public to refrain from committing acts of violence. We want to inform the nation that the Commissioner General of Police has invoked the provisions of Section 37, bracket 1, of the Public Order and Security Act, Chapter 11.17, and approached the Minister of Home Affairs and Cultural Heritage to request for the assistance of defense forces.
Leso ke isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba eveza ukubana badinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezibalisa umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Motshidziba phezu kodlakela oluqhamuke eHarare namuhla lapho okufe khona abasekeli be-MDC Alliance abathathu bebulawa ngamasotsha lamapholisa. Sexhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya sambuza ukuthi uthini ngodlakela lolu.
Into emqoka yile mfuka nkomo, angitsho ukuthi nivumele nalokwenzakalayo ukuthi izanu iwinile. Eqinisweni engikwaziyo ukuthi izanu akula khetho engaluwina in a free and fair election. Kodwa ngifuna ukugcona kakhulu inkokheli ze-MDC Alliance ngoba yizo engizizwileyo ikakhulu uTendai Biti isimzwile ephuma etshela abantu ukuthi abazukwemukela impumela yokhetho nxa i-MDC inganqobanga. Yibuwula obuphindaphindiweyo ukuthi ungumkhokheli uye kuma phambi komhlaba utshela abantu ukuthi singenile ekhethweni kodwa asizukwemukela impumela yokhetho nxa kuyukuthi thina sidlupho lingeneleni ekhethweni. Angithi ukukhetho lingenele ukuthi abantu bekhetha ukuthi bafuna bani. Nxa bengasakukhethanga wena yibuchapha ukuthi uye kuma phambi komhlaba uthi nxa ngingakhethwanga mina lingavumi. Uvumeleni vele ukuthi uyengena kulolo khetho. Uphambanisile uTendai izigwenxa ziyamlandela ndawo yonke lapho yakhona. sokuthi ngakuthiwa bamncitsha ithuba lokuthi abekhuluma lentatheli zindaba mayelana ngendaba zokhetho ngoba amazwi akhe kawakhi abhidliza.
Amapolisa sikhuluma nje athi ayamdinga yena uTendai Biti kanye lo mnumzana Chidziva. Singabona bebotshwa yini ababili lapha?
Iqinisa ukuthi umuntu obotshwayo ngumuntu oleqala. Uma kuyukuthi umthetho isisekelo sesiqu seZimbabwe iconstitution kunye lemthetho yeZimbabwe nxa ivalulekile ekuthini nxa umuntu engakhuluma amazwi anjengala akhitshwe nguTendai Biti kulicala akusho ukuthi bazamdinga bembophe ngoba wephula umthetho. Kodwa-ke lo munye lo ujaha lo owesibili okhuluma ngaye nxa kuyukuthi laye into ayenzileyo yephula umthetho weZimbabwe bazabotshwa.
Umnumzana Mqondo Banzima Gonya yincwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane. Kusenjalo isigodlo semelika eZimbabwe sethule umbiko sisola isehlakalo sanamuhla njalo sixwayisa abamabandla ezombusazwe ukuthi bakhuthaze abasekeli babo ukuthi baziphathe. Imelika ixwayise njalo amasotsha ukuthi achiyane lokuhlasela uZulu. Abomanyano we-European Union ekade bezehlola ukhetho bathi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngendlela ekhululekileyo ngoba bekulokwetuselwa kwabantu. Kodwa abesadaki bathi lanxa bekulokuthile ungahanjiswanga kuhle belukhululekile lolu khetho. Kwabulawayo khona kuye kwaba lokuxokozela njalo abasekeli be-MDC Alliance bezama ukutshengisela besola ukunqoba kwebandla leZANU-PF lona elithole izihlalo ezingu-145 edalele ephalamende kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu-60 amachumi ayisithupha 60. I-NPF ithole esisodwa kwathi esisodwa njalo saya kulunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa. Kulezihlalo ezintathu esezisele phakathi kwezi-210 ezingakamenyezelwa ukubana kungobani abanqobileyo. Siye kuntathelisa indaba yethu kobulawayo uChris Gandhi. Kunjani kobulawayo CG?
Kobulawayo kathe sikuzithulele nje akula kuxokozela kodwa lapho okuke kwaba lo budlwangudlwangu endaweni emahofisini awe-MDCT kungani lokhu kugcwele amapholisa labanye labo sihambe sayoza ukuthi kuhambe njani kuthiwa khona amapholisa ngemva kokutshengisela kwabo abangenele ababhaxabula okwabuhlungu abanye bakhona abalimele.
Amapholisa ayakufakaza sekufakazile ukubana ngemva kokutshengisela kwabe-MDC Alliance lamhlanje okungenele khona amapholisa lamasotsha kudutshulwe abantu abathathu bafa lanxa nje abanye besithi bedlula khonapho. UZulu wakobulawayo uthini ngalesi sehlakalo?
UZulu walapha uyazilayo ungani wethukile kakhulu sibili ngoba labanye nje abasekela ibandla umanyano we-MDC Alliance bathi hayi inyathelo leli elithethweyo elokutshengisela ikakhulukazi kungakaziwa ukuthi impumela yonke ihambe kanjani kube liphutha kakhulu.
Abaningi abe-alliance bathi kube lokuqilibezela la khona ngapho bakubona njalo mhlawumbe abangayisibo be-alliance uZulu nje jikelele bayakukholwa yini abantu bakobulawayo ukubana kube lokudlelezela kulolu khetho?
Hayi, ngaphaka bakukholwa kakhulu ngoba uzakhumbula ukubana phakathi kwezigaba ezilithumi lambili 12 i-MDC ithethe iZANU-PF ithethe esisodwa kuphela okubangela ukuthi amboni ukuthi bakhona sibili abangatsho njalo ukuthi hhayi bekulokucilibezela ngoba hhayi ngapha kuhambe ngenye indlela.
Aha, hayi siyabonga Chris Jahelidala, siza kuthinta njalo kuhlelo lwe-Live Talk.
Hayi kulungile Ntunga.
Aha, Chris Gande intathele izindaba yethu ke bese xoxa la elapho eko bulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkululeko.
Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga. I-Studio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 insuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho abasanda sixhuma umsakazo wenu owe Studio 7 silethulela okwenzakalayo eZimbabwe ikakhulu okuphathelane lempumela yokhetho. Ibandla lezanu PF linqobile lithole izihlalo ezingu-145, MDC Alliance 66-0. Sizweni okunengi kuMavis Gama.
Okwamanje ikhundla kumbe abanqobe kukhetho lokudinga abameli ama-parliamentary elections sesitshelwe ngabanqobile abayi-207 kusele abathathu lezi-ke laba kungabe Harare, indawo zeHarare ezintathu, ama-constituencies amathathu ayeHarare. Phakathi kwalaba bantu abayi-207 kulo thole isikhundla emele i-NPF uMasango Mathambanazo, yena nguye onqobe ku-constituency yeKwekwe Central. Bese kusithi uThemba Mliswa yena uthole ese-Norton. Bese kusithi ezisalayo abasalayo iZanu PF ithole 145, kuthi MDC Alliance ithole 60 seats. Lake ngama-seats alabo abancintisa kukhetho lokudinga abameli. Bekumele ngaye sekuphelile lokhu ukuthi basitshele bonke ndawonye beyi-210 abazamele ama-constituencies angu-210, kodwa kulamathathu alokhu esalindelwe engaweHarare. Nanxa ama-commissioners engathandanga ukusitshela ukuthi eHarare kwangikhona ngaphi kwendawo, silindele wona lawo. Phezu kwalokho njalo silindele ukuzwa impumela yokhetho lukamongameli. Lizakhumbula balalela ukuthi ngaphambilini abezeki bebeke batshengisa ukuthi bafuna ukuthi batsho impumela le lamhla, kodwa kuthe ngokuqeda kwabo ukusitshela impumela yabameli esithe sabathola khathesi basesithi hayi bananzelela ukuthi umthetho uyabakhuthaza ukuthi babize abameli balabo kade benyintisa kulolu khetho lwama-presidential beyi-23 bangamashumi amabili lantathu. Kusitsho ukuthi abazobamela ama-polling agents abo kumele abuye. Abanye sebebuyile la ukuthi bezokhulumisana labezeki babonisane. Bese kukhangelwa layana amafomu kade kubhalwa khona impumela yokhetho ward inye ngayinye, esingathi thina athiwa ngama-V11 forms. Bese bebona ukuthi bayawelelana na. Kungakho-ke kuke kwamiswa ukuthi uZulu atshelwe impumela yokhetho lukamongameli. Bathe bona nxa kungahamba ngendlela bengasitshela, bengatshela uZulu, bengazisa uZulu engxenye kusasa. Kodwa-ke isikhathi sesekhona, njengoba emthethweni abezeki kumele babe sebeqedile ukukhipha impumela yonke ngemva kwensuku ezinhlanu ukhetho luphelile. Kusitsho ukuba mhlaka-4 kulapho kumele babe sebeqedile konke. Silindele ukuthi sithole impumela yokhetho lwabongameli ukuthi ngubani onqobileyo
phakathi kulokhu kugijimisana khonapho-ke eHarare phakathi kwabantu be-MDC Alliance lamapolisa kanye namasoja Ngamafitshane kuhamba njani?
Ye, kube lokugijimisana kungendaba yayena le indaba yempumela zokhetho ukhanya abe MDC Alliance kakhulu bengajabuliswa yilokho okwenzakeleyo. Bekhona bathi bona inombolo ezibethiweyo ngabezeki lezaba abazitholileyo lapho behlanganisa bekhangela ama-polling stations wonke ngoba kusuka ku-ward bese kusuka ku-polling station lapha avotele khona bese siya ku-ward bese siya ku-national lokuza national ZEC national command center bakhanya beloku bengajabuliswa yizinombolo zangkhona eziphumileyo kungakho kube wabuya ontanga abasakhulayo babuya befuna ukuthi bazengena lapha okule national ZEC command center khona kulapho kuqale khona ukugijimisana phakathi kwamapholisa nabasakhulayo laba kwase kusithi sekulaphaya kwase bebizwa ke abakubutho babuya baxotshanisana labantu labana kwakhala imbhobho hayi bekukubi sibili abantu begijima ndawo zonke ngikhuluma kanje abantu bebexotshwa edolobheni ukuthi abephume umntu wonke bekuthiwa kahle ahambe.
Intatheli zindaba yethu uMavis Gama ubexoxa ke lapho lo Gibbs Dube. Ku-Live Talk sikhuluma ngempumela yokhetho lizwile ibandla lezanu PF selinqobile kukhetho lokuthi ngamalunga edale lephalamende impumela kamongameli kayiketulwa njalo kube lokutshengisela kwabulawa abantu abathathu ngamasosha lamapholisa eHarare. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Iningi lesizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya belithe amehlo nhlo ekhaya kukhetho. Umnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ube ngomunye obe kumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ebezisazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo ezenzakale ngalesi sikhathi bephansi komanyano we-Election Situation Room. Undiweni uxoxa lo Chris Kande we-Studio 7 ekoBulawayo.
Ibizo nginguMichael Ndiweni. Ngunhlanganiso okuthiwa yiBulawayo Vendors and Traders Association. Inhlanganiso yabantu abasebenzayo khonapha koBulawayo. Lapha ngingumsekeli kagcina isihlalo we-Election Situation Room. Kuyinkundla lapho esikhangele khona indaba zokhetho nje lolo lweZimbabwe ka-2018.
Njengoba ngendlela elikhangele ngayo lokuphume njani kuhambe kahle?
Thina kakhulukazi besikhangele amalungiselelo okhetho besithi ngesikhathi esithi pre-election period. Sikhangele ngomhla wokhetho sikhangela sokwedlula ukhetho. Sikhangela kakhulu izinto ezenzakalayo kulungiselelo ukhetho ukuthi amabandla aziphatha kanjani. Izekhi yona ilungiselele okunganani lokunye nje okungasekela ukhetho uzoluhambe kuhle besile inkundla yethu ke ithatha imbiko evela ebantwini kumbe ngathi abantu abalokutsho kumbe abale abakhangele ezokhetho kumbe umuntu nje kazana olendaba lokuthi ukhetho luhambe kuhle kunjalo besile amafoni esithi ngama toll free abantu abesifanela khona then sifaka ke imbiko evelayo ebantwini sifaka ku platform yesithi triage triage labe sisebenzisa ukuthi sihlanganise imbiko yonke le enye siyilandele njengokuthi kungaba lembiko ukuthi kuye lombiko owode nginika njengomzekeliso oyenzakale eMathewelands South ekafusi primary school at maybe a polling station kodwa bese kuvota bathi khona na isi move yaku ekafusi secondary ukutshengisela ukuthi abantu babe lokhu kwa confused imbijana balahleka so kunjalo ke siyafanela iZEC sithi iZEC lento enje eyenzakalayo wena uthini ngayo okunye futhi sokhakelayo ukuthi amabandla bekungamelanga campaign sokusele 24 hours ukuthi ukhetho luqalise siyazile ke amabandla akade campaigner njengabo zana uPF zana liya i-campaigner yafika yagida phambi kwendlu ka candidate we-MRP esibona intimidation sizwile awu MDCT lawo MDC Alliance bephosa ama ama pamphlets abo ekuseni kuzavuka kulukhetho emaduzana ngapolling station okutshe siba becampaign asibonile imbiko ku WhatsApp lakubo Facebook ama videos ama parties e campaign akona okunjalo ke besithi ma candidates wabuze si candidates sibone so campaign uyakwazi na ukuthi akuvunyelwe umthetho wona ukuthi sikhumbuzane nama candidates kwenze ukuthi kunalandela umthetho okhetho lohamba endle eqondile.
Manje njengoba usitsho ukuthi belibuthelela imbiko evele endaweni ezithiyeneyo, ungasitshela ukuthi abe diaspora bona liyenelisile na ukuthi libaphe kade kuphuma njengoba bona bebethindle bebefuna ukuzwa?
Ye, besila ama-press conferences besikwenza sikhulumisa ngalaba udiaspora, sisebenzisa inkundla ezinjengabo abasebulenjini engaziqamba nxa kungala problem ukuthi ngiziqambe ezinye ezinjengabo site ebe iyo i-live streamer ama-press conferences ethu sibize labo lezindaba bakhona pha koBulawayo abanye abakwazi live stream online ama-radio nje achiyechiyeneyo.
Bona-ke abakudiaspora belisenelisa na ukuthi lithathe labo umbiko yabo ababeyethula?
Ye, ye, njengayizolo nje ntambama sisathola umbiko esisawugcwayisisa kuthiwa abantu babona amalokhu zamasosha lemota zamapholisa zamanzi ama-water cannon edluladlula besithi bafona abantu abaseZimbabwe bona besemazweni sizama ukuthi sikukhangele sizama ukulandela kodwa sithola ukuthi impiko yankhona eminye engxenye yabe ingaqondanga kakuhle besisachwayisa sikaverify ukuthi impiko sibile qondileyo na kodwa engakusho ukuthi ama-toll fees la enzele abantu abaseZimbabwe ukuthi basifonele kodwa ngilakulo muntu kulo muntu ongaphandle kwelizwe besile WhatsApp platform labade ngafaka khona umbiko wakhe kuplatform yethu ye-WhatsApp.
Umnumzana Michael Ndiweni isiphatha amandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obe ngomunye obekumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo obusazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo zokhetho phansi komanyano we-Election Situation Room.
Namhlanje yaqhutshwa umoya uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
kanye
nawe Nkosi
yami
ngihambe mihla
yonke
kanye nawe Nkosi
angifune
angifune yami ndlela mayiphele intando
yami
ngihambe mina
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
kanye nawe
Nkosi yami
hambe
mani hambe mihla
yonke
kanye nawe Nkosi
angifisi
angifisi yoni mfuyo yizeke Nkosi yami
ngicebile
ngicebile hela
eqiba ke uhlelo ngale yongoma yokholo kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano we-MDC Alliance eHarare namuhla besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla lezanu PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale leparlamente ngemva kokuthola izihlalo ezingu-146 kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu-66. Kwanele mthwaka zomuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk. Impumela yokhetho lukamongameli iza kuza iloba namuhla kumbe kusasa. Kwanele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.